mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 16 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vari chiuru chine mazana mana ane gumi 1410 zimbabwe congress of trade unions inoti hapana zvekudzokera sure panyaya yemihoro yepamwedzi yevashandi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vari chiuru chine mazana mana ane gumi 1410 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nezuro vanhu makumi mashanu 50 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muzimbabwe kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mana nevatatu 543 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi masere nevatanhatu 186 vakafa Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi maviri nevatanhatu 126 vakafa nechirwere ichi kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 35,222 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevapfumbamwe 30,759 zvichakadaro paramende yakazivisa nezuro kuti matare ayo ose ari maviri anoti resenate nere national assembly achatanga kusangana zvekare kutanga nhasi musi wa16 kukadzi 2021 kuine nhengo makumi maviri neshanu chete dzichabvumidzwa kugara mudare resenate kuchitiwo nhengo makumi matatu dzichigarawo mudare repasi renational assembly izvi zvinonzi zviri kuitwa senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 paramende yakati ichabvumidzawo vatori venhau vana chete kuti vange vari mudare roga roga vaviri vanobva kunyepfenyuro dzehurumende nevaviri vanenge vachibva kumasangano akazvimirira vatori venhau vanonzi vanofanirwa kunge vachiburisa magwaro ekuti vakavhenekwa chirwere checovid-19 vasati vabvumidzwa kupinda muparamende mukokeri wenhengo dzemdct muparamende amai Paulina Mpariwa vanoti vanotambira danho iri kuitira kuti paramende ishandire vanhu sezvayakaumbirwa ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7
ndinotenda Jonga nekundibvunza kuti tatambira sei sezvo tanga tiri nyika ndiri palockdown kubva kudzakabira tinozoti tadzokera kuparamende nenyaya yekutya kuti urwere uhwo unoziva kuti hunopararira unoziva kuti urwere uhwo taapererwa nevanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeparamende nhengo dzekabhineti nevanhu nehama neshamwari hakuna asina kufirwa nehama kana neshamwari nechirwere checovid-19 tinotambira danho irori rekuti tirikuvhura takatarisira kuti timbopinda tione nekungoisa zviga zvinoita kuti paramende iratidze kuti iriko iri kumiririra vanhu asi nekuda kwekuti hatisare mumashure vanenge vanhu vachinzi havakwanisi kunge vachienda kumabasa isusu tomboenda kuti tinoita zviga mudare reparamende tinozvitambira uye zvokushomeka kwevanhu vachapinda mukati medare reparamenti tinozvikoshesa nekuda kwekuti hatidi kuti tiparadzirane hatidi kuti anenge achifanwa kunge ari mutano azobuda asikumira zvakanaka chero patakamboita yatinoti kuenda kunopinda tozonotaura kuti zuva rakati tozodzoka munhu wese akapinda mudare reparamendi iroro akatotestwa for COVID-19 kuitira kuti uzive paumire nguva iyi saka naizvozvo vasina kunge vakatestwa vose vanotanga vatestwa for COVID-19 kuitira kudzivirira kuitira kuziva paumire nokuitira kuti tisazadzane uyezvo utano hunongoda kuchekuti
zvii zvikuru zvamungatarisira kubata muparamende imomo tichiona kuti mama ane nguva musati magara separamende
ndingangoti jonga tichibva mugore rakapera tine maripoti mamwe anga asina kupera emakomiti akasiyana siyana makomiti iwavo macheya pesentment vanasachigaro vanokwanisa kunoisa matinoti manotisi ekuti ndirikuda kuzoti ripoti yakatiita hupe uye zvinokuita mheta kupendera maripoti mamwe akaitwa gore rakapera kuti dare rigokuchikambira marekomendations anenge ari mukati achizogadziriswa bati tare zvimwe zvatiri kutarisirana nazvo ndezvokuti tichigonzwawo kuti iyo mishonga neurapwa nekuwanda kwevanhu nekushayika kwevanhu kuti kwakamira sei uyezve neidzo nyaya dzemari kuti nyaya dzemari mumabhenge nevanhu mafambiro nemaitiro munyika nekuti tingangoona kuti iye zvinogore rino takaita mvura yakawanda asi tari sitiro yekuti mapazi ehurumende anoona kuti tingave tine chikafu chakakwana here tikange tichizotarisira zvakadii zvinozve zvimwe zvinhu zvinoitwa hurukuro mukati medare reparamendi asi apa tinotarisira hangu kuti mibvunzo ichanyanya kuwanda nekuda kwokuti vanhu vanenge tinenge tichida kuti tizive munharaunda zvatigere kuti mishonga zvauri kunzi iri kuuya vanhu vatakamirirawo sevana dare vemuparamendi vanokwanisa kuwana mishonga iyoyo nekukasira zvakadii nekuti kunonoka kunotoita kuti vanhu vachishaike nevanhu vakawanda zvakadai
tiri kuonawo nehuwando hwevanhu vachanga vachibvumidzwa kupinda mumatare aya kuti 30 ne-25 imi muine nhengo dzinodarika 100 munozotsarudzana sei kuti ava ndo vachapinda muparamende avachisara
hazvinyanyi kunetsa jonga nekuda kwekuti chero ari mumba chero ari muhotera chero ari mumotari make anobata ndingi yeparamendi vokwanisa kutaura vokwanisa kutodhibheta padhibheta amebva muparamendi achitokwanisa kungowana zvinokwanisa kuwanikwa kunzi agara muparamendi nekuti akugara imomo mukati hakuzi kureva kuti nevari kunzi havasa wese atogare yatiri kuti mavirtual meetings ndovatata chitoti taita makomiti nhasi ikuri kuitwa makomiti mangwana tiri kuita mavirtual meetings wawo saka isi tsika yekutanga tinoti itsika yekutodzivirira nokuti tikawanda dare redu raadoko vanhu varimo vakawanda saka tikai takakutsikidzana tisina kutedzera zvinodiwa nepasi rese zvokuti health organizations paguidelines yecovid akamira sei tinowanikwa taakutorawo mutemo isi tiri vatarisiri nevagadziri vemutemo
avo vange vari mukokeri wenhengo dzemdct muparamende amai Paulina Mupariwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Nyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hapana kudududza panyaya yekuti vashandi vawedzerwe mari yavanotambira pamwedzi sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiwedzerwa mutengo izvi zviri kuuyawo apo gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavima vari kuti hurumende munguva pfupi inotevera ichazivisa zuva rekuti itange kuita hurukuro nevashandi vayo nezvenyaya yemihoro vamoyo vati kusanyatsowirirana panyaya yemihoro kuri kupa kuti nhaurirano pakati pehurumende vashandi nevashandirwi kusafambe zvakanaka mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata vamoyo
takaita musangano pavirtual wangu usiri musangano tingati TNF meeting yaidaidzwa kuti principals meeting vatungamiri vevashandi vatungamiri vehurumende minister negrupu rake nevemabhizinisi
ko ndiani anga akokera musangano uyu vamoyo
minister anga adaidza musangano uyoyo achiedza kuti sezo gore rakapera pane musangano yakatadza kugara nenyaya yekuti vashandi vakaramba kuti kana nyaya yemihoro isina kugadziriswa hatisi kuuya pama meetings. Saka minister anga adaidza meeting kuti tingaita sei sezo tatanga gore nenyaya yeCovid hatisati tasangana tange tichita kuti tinzwe kuti vashandi tingaita sei vemabhizimisi.
Zvii zvabakakanda mugango sevashandi?
Takatora mukana wacho yokutaurira hurumende kuti isisu dzetu nyaya ndedzemari. Mari ndidzo dzanetsa, mari dzasarira kumashure minista. Takakutaurira, saka minista akati chimbonyorai pasi so that pandinosangana nevamwe vangu svondo rinouya achireva iro svondo irori maybe musi wechipiri ndotaura navo. Saka takatomuendesera tsamba yokumutaurira kuti isisu hatisi kufara nenyaya yemihoro. Vashandi havasi kutambira, zvine zviri kutokwira. TNF iri kuratidza kuti haisi iri kutotadza kugadzirisa zviri kunetsa. Nezvimwe zvishoma zvacho zvatinenge tatitawirirana, tiri kuona kuti hurumende hapana zvainotedzera.
Makapa here umbo wezvaburi kutaura izvi vamwe?
Takapa maexamples yokuti pavakati hunzai vanhu vachagara kutask force gore rakapera, vanhu vedu havana kumbodaidzwa kumameetings etask force yacho. Taona hurumende ichingoannounsa ingava ngamalockdowns, kungava ngamaguidelines ekuti vachaita sei lockdown. Isiso hatina kumbobvira tabvunzwa kana kudaidzwa. Ende iproblemu iri kutonetsa kana maemployers aichema futi kuti hurumende haisi kubvunza. Iri kuita zvinhu zvayo iri ega. Saka tiri kumeseji iri kutofamba kuendesa kuhurumende kuti hatisi kukusikana nezviri kuiti. Saka zvasarira kwavari kuti vaone kuti vanogadzirisa iyo nyaya iyoyo kuti masalaries asarira kumashure. Mari yacho iri kushandiswa iyi haisi kushanda.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare. Sangano rinomirira vatori venhau reMedia Institute of Southern Africa rinoti rakamirira kunzwa kubva kuhurumende mushure mokuendesa chichemo charo kuhurumende, richikurudzira kuti vatori venhau vave vamwe vevashandi vanokosha vachatanga kubayiwa mushonga wenhomba weCovid-19. Hurumende yakagara yabvuma kuti vatori venhau vashandi vanokosha, ikavabvumidza kushanda panguva iyo vamwe vashandi vainzi vagare mudzimba panguva yokurwisana nekupararira kwecoronavirus. Mukuru weMisa Zimbabwe vaTavani Moyo vaudza Studio 7 kuti vatori venhau ndevamwe vevashandi vari mberi mukurwisana neCovid-19, naizvozvo vanofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvekudzivirira pavanenge vachiita basa ravo rekuunza ruzivo kuvanhu.
SeMisa Zimbabwe tinotaura tichiti tatambira mashoko abva kubazi rezveutano nehurumende. Nekugunun'una kuti vanoti vachatanga kupa mishonga yekudzivirira kune vanoti vanoita basa rakakosha, anovaiwo maessential services, kusanganisira vana mukoti, kusanganisira vana madhokotera, kusanganisira vafundi vanodzidzisa. Chavasingazotauri ndechekuti vatapi venhau vanopinda muboka iri.
Sei muchigunun'una kuti vatapi venhau havasi muboka rinofanirwa kutanga kubayiwa nhomba yeCovid-19?
Izvi zvinotipa kugunun'una kukurusa nekuti denda iri idenda riri kutekeshera pasi rose. Kuti rirwiswe rikundwe rinoda kuti vanhu vabatirane. Kuti vanhu vakwanise kurwisa denda iri zvakakosha, vanoda zvikurusa kupepetwa kwemashoko akafanira kuburikidzira nevanotora vanoita basa rakakosha vachitapa nhau. Maona kuti pauya mishonga ichisvika panharaunda yeRobert Mugabe International Airport, vamhanya zvikurusa kuti vatape nhau uyai mutaurire pasi rose kuti mishonga yauya. vanoti vatapena wao panoita basa vanenge vasinga batwi nedenda here already tatweni vatapena vatisia vanosanganisira imbo yemunyori mukuru weboka rema vatapena vadongozi vanama emunyaka vanazororo makamba nevamwe vazhinji vakarara panhovo vakabatwa nedenda iri vazhinji vari kurikava kubva mudenda iri
saka chichemo chenyu mashoko enyu kuhurumende ndapi
chatotaura ndechekuti kana hurumende ichida kuti ite basa nemazvo rekurwisa denda iri ngaisatore zvigamba zvigamba mukurwisa denda iri ngaitore muono wegondo pamusoro pevanhu vese kuti ikwanise kudzivirira denda iri kuramba richipararira nenyika yose saka ngavatarise zvakare zvavataura kuti vachapa vamwe vose vose vatapenhau nekuti vatapenhau havakwanisi kuita basa vari pamberi pekurwisa semauto ari kurwisa denda iri ngavapiwe mukana wekuti vave vamwe vekutanga zvakaitwa nenyika yezambia yakasvika ikangoti vatapenhau ndevamwe vakakosha ngavapiwewo mishonga iyi yekudzivirira denda iri kuti vakwanise kuita basa ravo zvakasununguka saka ndozvataura hurumende ndozvatiri kudai kutaura tichitaurira vehurumende kuti ngavadzure nekudzora ndagariro vadzokorore zvakare zviga zvavo vasanganisira vatapenhau
mati manzwa here kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi
Mukutaura kwatiri kuita hatisati tanzwa kuti hurumende ichatora matanho api chataita kubudisa nhunha dzedu tinodaira kuti nekutaura kwataita nhunha idzi hurumende ichatora matanho ekuti igadzirise kana ichinge isina kunge yaita zvinhu izvi nematuro tinoti ichagadzirisa tinodaira kudaro semisa Zimbabwe
avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vata vanhu moyo vari parunhare kuHarare nestudio 7 mutauriri weparamende yeAmerica yeHouse of Representatives amai Nancy Pelosi vazivisa kuti paramende ichaomba commission yakazvimirira ichaongorora chokwadi nezvikonzero pamusoro pemhirizhonga yakaitika paCapitol Hill musi wa6 ndira pakafa vanhu vashanu uye pakakuvara vazhinji pamwe chete nekupunzwa kwezvinhu amai Pelosi vanoti commission iyi ichange yakafanana necommission yakaumbwa mushure menjodzi yakaitika musi wa11 Gunyana 2001 apo vanopfurikidza mwero vakaba ndege vakadzorovera mudzimba refu muguta reNew York vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kunenerwa mhosva yokupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaende paCapitol Hill kunoedza kumisa kuverengwa kwemavhoti mazuva mashoma apfuura dare reSenate rakavhota richiti vaTrump havana mhosva yavakapara maererano nemhirizhonga yepaCapitol Hill nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Eliot Masocha vanoti komisheni inongorora zvakadzama inofanira kuumbwa nekuti zvese zvakaitika pamwe chete nezvikonzero zvinofanirwa kubudiswa pachena kuitira kuti zvakadai zvisaitika zvekare vachiti zvakaitika izvi zvinokanganisa kuchengetedzwa kwenyika sezvo vatungamiri veAmerica vazhinji vakange vakaungana pamwe chete muzvinafundo wamasocha vanoti chakanakira komisheni iyi ndechokuti ichaumbwa mushure mokudzikwa kwemutemo uchaipa masimba okuita basa iri izvo zvichaitwa nevamiriri vemapato ose
komisheni inenge ichitarisisa kuongororwa zvinoudzamu maitiro avaTrump pakuzopindwa vakaita vachipusa vanhu vachipinda kuCapitol yatingati paramende yeAmerica inova ndiwo musinda wokutonga America saka zvaitaura vaTrump kubvira patanga maelection papapera maelection kusvika musi wa6 nezvavakataura ipapo zvakazoita kuti vanhu vanenge kuparamenti ya America Capital mwuzita rao wa Trump zunu zinoda kuungurua kutisinyasa kusika paudamu kuti president mukaona uita saizo achipindu kira urumendi ya kia ayo tunga ya achipindu kira America zunu za kambu famba sii zunu zingari ujiri kwa sii makorea lukutenda kutibacha zunita ma president hama zuniti sakaitu wanukuti zunu sakaitu wazini zaidi ya mzaka kunja hama kuwa akatuwanda kudereka wa chani wakafa ya wako kufira wewe urumendi wa yababa ya wako anusa gani sila vice president Pence wa vice president wa Trump wewe wa muzikara wewe kwa hivyo wakaita makuwa lukuti wano wakaita wakawa mwakawa ni zombo wakawa inasu asi kutisibonze za pera nukusa mpichu wakawa Trump kusenit wanufuri ambeli haji uuma chungiru huu angaitu wa nikatakata sa kuyanzi security panofana mungi pachitwa komisi nitakaita sa hitu nitakaita sa September pa September 11, 2001 pakaita ma terrorist haya haya wakaita yesi msua jinyo wa 6 materialisti waka pinga muuru menda sida kupusa pusa nukufuringa basa rali uuru mendi
Asi mazwamasho manana wa Trump waka wani kwa vasi ne mosa ne darere senate asina kukwana erezo zi
azina kukwana izozo nukutikana kakwana ipapo zino zungu ituwa zino mwe mutunga mili wa Amerika wisha tele na unungu mila kana kwa sara fiki kana mazwamasho masoma uweka zizu mwe zino zikare zine zakazo kupandu kila urumendi saka azina kukwana mamila zaka ita ipapapo kutawa nungu waka temeru kwa zirangu zisa waka ita kusenet nukuti kuimpicha mungu ulo impichwa achiri pabasa achifuntifo pabasa unuru jio saka wansina unge waka impichwa sasa uu zawana mosa saka mosa zawani nato ziliko jisini ino kuimpichwa sasa zingi zibuda saka komisya niyo hili ikabudi hila jio chabulisa mosa zaki idutu kutipasha ni kuuruzo funga kutipari mchunga milu wa Amerika uli abafte lo nangu waka faita akanya zaka itezus kuzo kwa makomisyen aluzo mutunga
kwa vaya wanoti ukukwangu wa kungovenga na kwa mapato eze matongo kwa enyika tingati vari mugwara
avasi mugwara nukuta avasi ima security issues enyika kuti tinganda zedu kubata za wanu lukukanga mwa mosa zineza kaitu wana na wangu wana asingatisiye kutipasirose mosa haifanru kuruwa lukuti kana ikaruwa mosa inuji ilipachivara siya watirambiri wamuwevu wasa tuisha nisa mosa za watirambu za wakaita zizu kuti kuwa nyingi wakaita zakati wakakula kutungwa si saka wanu yuwa wanu uti zakati upana zakaita watirambu alazigi matungi rguika avazi yuko wa serious kwa kani kukuliza kaitika kuzizosika pa kutikunzi kakusha ituwe commission nukuti zino kuna kuendele na mbele futi ya kwa Trump wasipo wano kuna kwa mbawasicha mashuka weo maitila weo wano wakuto zeta zinuruwa kuna rika za kaitu wezusi
abo vange wadi mshina fundo Elliot Masocha wadi parunare ku Ohio ne Studio 7 Chombo tarisa ajirimu mapepa nao anasi. Mukroniko urumende inozivisa kuti michemo ye kuti vanhu vagare muzimba yapanidzirwa kwemazondo maviri uye zvikoro zvicharamba zvakavharwa panguva iyi. Vanhu vave kusungirwa kugara muzimba pakati pemaawa a 8 o'clock manheru na 5:30 mangwanani ukuwo mabhizinisi achibvumidzwa kuzarura pakati pemaawa a 8 o'clock makuseni na 5 o'clock manheru. Zimlife.com rinoti mutevezeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakarasikirwa nezvinhu zvavo zvinoita miriyoni nezviuru mazana matanhatu emadhora 1.6 million mushure mokubirwa nemasoja aivachengeta. Yave nguva yenyu vatereri yekuzitaurira mega zvamunofunga.
Magadi ndi mamoyo ko ini ndinoda kutaura nezve coronavirus kuti patazoomeserwa chirikatinanyatsova neruzivo rwakakwana nezvayo kutiomeserwa isu tinorarama nekutengesa mudzimba todi iko haiwa vakuru vedu ngavanyatsoita kwefere nokuti vamwe kune dzimwe nyika vanopuwa mari sekusouth africa uku vagere mudzimba vanovharirwa mumba vopuwa mari ko isu tinotengesa torarama neiko tiregei titengese
ni mangwanani ekuswera vana mukoma wande mose nevabati vestudio 7 ndiri kukurudzirawo mhuri yedu yemunyika medu muzimbabwe panyaya yecovid 19 corona iyi zviro kwazvo nekuda kwepolitics dziri munyika medu handione corona iyi ikagona kubatika kana kukundika nekuti vanhu vemuzimbabwe vaane dambudziko rekuti hazvitaura zvacho zvekuti corona iri kuuraya ndiani ichatirakasha covid iyi yasvika pana vanhu vasina kubatana munyika mezimbabwe muyama vambosiya politics kana vavambomirira 2023 vozotanga politics tinopera kufa tese kuti try
makadini vana jonga apo pastudio 7 apo isu tiri raiti varume tatambura varume seiko zvino mvura ichitonai kudai tiri kufa nezhara kuno kwedu kumwe nezuku pakadoipa dai vakuru vambotionavo vari kuita zvekuda kukuru vasingavoni vanhu kuti vanotambura tachingokumbira kuti dai vambotichevuka mvura yatikuvadza kuno kumwenezi zhara mani tafa nezhara kuno kumwenezi tachingokumbirawo kuti dai vatibatsira mani
vakomana covid ichatipedza shuma kunoku kwatiri kukadoma hakuna chakanaka vanhu vatombozivisii chimwe chicovid savarimi wawaredi mavhenda ari kuuya kubva mumataun aizotengesa muno kwachakare constituen zvoita kuti tive waredi nechirwere ichi nehurumende yaisi kunyatsotipawo zvakakwana zvekudzidzo taifunga kuti ndeyapawo machiremba nemanesi zvokushandisa rarano zino kana vakasavapa nyika ingagova kupi hatifari nazvo
auya ndiinayo ndeyekuti zvimu zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka ndiri kumanikidzika mupfungwa dzangu kuti shuwa shuwa here gavhumendi iri kunyatsokureva kuti covid 19 yakashata inouraya vanhu vese kana vapi nevapi asiwo vari kuitora sekuti ibhizinesi rekuti kana usina kutestwa uchibhadhara mari pachinhu chinouraya zvakadero haugoni kuti upinde munyika sezvavaiita pana Disemba. Saka muri kunyatsokureva kuti chirwere chinonyatsokuuraya mamiriyoni mamiriyoni imi muri kuchitora kuchiita bhizinesi. Kana usina setifiketi uchibva kusouth africa usina setifiketi ikoko haupindi munyika yako kuita bhizinesi mobva moti muri kutungamirira vanhu mangwana modzoka moti todawo mavhoti futi enyu muchitiitira bhizinesi pachinhu chinouraya kudai. Aiwa varume nyatsai kutaura chokwadi, nyatsai kutaura chokwadi imimi gavhumendi yezimbabwe. Zvinhu zvamuri kuita zvitotally wrong 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 chaihwo chaihwo ndohweminahwo tsinye hweminahwo hwakudzokerai. Covid inouraya vane mari.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai 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 vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kukurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavhairasi munyika, tichitarisa nyaya yenhomba yecovid 19 yakapiwa Zimbabwe nechina. Mure Zimbabwe musakangana nekuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Yes. Sava ne sounds ne kambo kavo chitototo sie zvonguve yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid 19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi 1410 Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti hapana kudzokera sure panyaya yemihoro yepamwedzi yevashandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.